Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 13/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa okandira vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change utsi unokatyidza kumasvingo. Bato reThe UNC roita musangano kuBuhera. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reThe UNC, Dr. Gwinyai Muzorewa neZuro vakaita musangano kwanyashanu kuBuhera, uko vanoti nzvimbo iyi yasaririra kumashure zvakanyanya. Tavabata kuti tinzwe zvizhinji nezvemusangano uyu.
KuBuhera kwaChibunyashanu takave nenguva yakanaka, reception yangu yakanaka, vanhu vakafara zvikuru vachinzwa kuti ini ndakakurira kuZiyande right next toBuhera, saka ndinoziva zvibe zvavo. Chokutanga chandakataura inyaya yemvura, yedhamu remvura, vakasimuka vakapururudzwa namai nanababa.
Chii chamai vavimbisa panyaya yedhamu iri?
Ndakavavimbisa kuti zvisawe, zvinonzi zvisawe zvinopfuura nemukati menyika iyoyi, rine mvura inoerera ichindorasika kuIndian Ocean. Saka isusu inini ikapinda, hurumende yedu UNC ikapinda, inoita kuti pagadzirwe madhamu mairi anobata mvura inobva munasawe kuitira kuti irrigation igoitwa. Bhora inopisa chaizvo, saka kunopisa mukava nemvura, nemvura ino rakanaka nefertilizer inenge ichibva padoro industries, wanoita chikapu chakanaka chaizvo. Ndakavimbisa izvozvo kuti zuva nemvura zvinodanana nechikafu.
Ndeapi mamwe matambudziko amakaona muBuhera umwe ari kuda kugadziriswa kunze kwenyaya yemvura?
Pane imwe rimwe dambudziko ranakabvire kusimudzira kuti kunoda infrastructure, nekuti Bhohera, migwagwa yekuBuhera inotsiririsa. Kufamba chinhanho chinoita kana kuti makiromitazi matatu nemotikari, unofamba uri almost at 0 miles an hour. Ini ndakange ndiri kutodhiraivha ende ndakazvionera pachezvangu kuti migwagwa inoda kugadziriswa, nekuti madzimai, kutoti mudzimai ari mwane nyoka auda kuti aende kuchipatara kodhiriva, vanotobopa mombe wotakura mudzimai atonge andosununduka ofamba nechikochikari. Munyika yatirimo hazvichabvumirweba izvozvo. Migwagwa inoda kugadzirwa zvakanaka, mabridge achigadzirwa zvakanaka, ndozvandakavaumbisa. Ende ndinozviita nekuti nyika iyi inyika ine vanhu vakarwa hondo, inyika ine vanhu vaitarisira rugare rwakanaka asi havasi kuzviwana.
Hamuna kumbokanganiswawo here kuita misangano yenyu? Zvakafamba zvakanaka.
Isu takakutenda kuti vanhu vemutemo vanowimba kuti vanhu veUANC vanhu vakarongeka. Saka nehatina kunge tine matambudziko nevanhu vemutemo, nekuti chokutanga tanga tine tsamba yedu, notification letter yedu, vakaigashira zvakanaka. Vanhu variko vacho vanoda runyararo, vanhu vekuBuhera vanoda runyararo chaizvo. Saka ni mapurisa eko nevanhu veko veimwe misangano hapana vanhu vakatombotinetsa kwete.
Avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reThe UNC, Dr. Gwinyai Muzorewa, vachitaura vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu wevanhu vafa nekuda kwemoto kuHawaii muchitsuwa cheMau wakwira kusvika pamakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 93. Asi vakuru vakuru vehurumende muAmerica vanoti vari kutarisira kuti uwandu uhu uchatowedzera sezvo vamwe vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi nhasi muguta reNyala nemudunhu reSouth Darfur kuSudan. Vanhu vanodarika mamiriyoni mana vamanikidzwa kutiza misha yavo nekuda kwehondo pakati pemauto ari kutungamira nechimwe chikwata chakapandukira chinonzi Rapid Support Forces. Makaterera kuStudio 7 munokwanisa kutinzwa musi wemuvhuro kubva na 6 a.m. kusvikawo chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi muchirongwa tina
sorangu ndinonzi John Muchenge, ndidirector weFort Zimbabwe Foundation organization inoshanda nevechidiki kurudzira runyararo mukati menyika yeZimbabwe.
Vamuchenje, takaona svondo rapera pachinyorwa chibvumirano chinonzi Zimbabwe Youth Charter on Peace in the Electoral Process. Mungatiudza kuti chibvumirano ichi ndechei chaizvo?
Okay, ndinotenda. Svondo rapera musechina pakasangana mapato anova 11 arikuparticipata mumalesende rakaita sana nomusi wa23 August. Vechidiki maleaders avo vakasainana chibvumirano chekutanga cheyouth peace pledge, ratinova umbiro reunyararo rokubvumirana kwerunyararo pakati pevechidiki yemuzimbabwe. Tirichechipiri tikasaina zvedhokumendi ramataura Zimbabwe Youth Charter in the electoral process, rinova dokumendi rakagadzirwa nevechidiki vemupato 11 atatauraya vachiita chibvumirano uye sungano yekuti sevechidiki tatsidzira kutsikuda kuti vechidiki vaparticipate mune zvematongerwo enyika asi tiri murunyararo.
Saka chibvumirano ichi munozoona sei kuti chazadzikiswa? Vamuchenje, zvinenge zvichifamba sei?
Muchibvumirano ichi chakagadzirwa yatinoti Youth Peace Council. Ichava kanzo inoti bato rimwe nerimwe richati pa 2 mamembers achapinda mariri. Richanga riri kanzo inenge ichiona kuti vechidiki hatisi here kuwanikwa tiri pamberi pekuita mhirizhonga, uye kana tichinge takadaro richapawo simba rekuindarogeta nekuingeja political party inenge ichiwanikwa iri pamberi pemhirizhonga. After maelections tichasangana chekutanga sekanzo iyi togara pasi toongorora sari zvakafamba sei, tichiona mareports atinenge tichiwana from imperati namapurisa togana tii tikungwaridza mareports wavo ese, tichatogara pasi nemapato toonesana kuti chatakagona ndezvipi zvatatura ndepapi patingaimprove kuti range tichingomirira na peace mukati menyika inedu yeZimbabwe.
Saka kanzuru yatotanga kuita basa, vakatosarudzwa here vari kupinda kana kuti urongwa hwamakuita?
Urongwa hwatakuita savakangosaina dokumendi yera vese vakasaina masiginjons mudhokumendi munoti vachatipa 2 mamembers, but hati mazuva ano takanangana maelections mabato edu ari busy kukambena paground tirege kuva disturber. As soon after maelections tichagara pasi zvakanyanya muna September kunyanya musi wa 20 September musi watinopembera international peace day tichagara pasi toevaluata peace pledge yedu kuti zvatakasainira ndezvatakaita here, tichatingaite kuimprova. So we need ma strategies achanga achibva kumayouth emapolitical parties kutoita sei kuti tiwanetinoti zero tolerance to politically motivated violence where young people are taking a lead. Tida kubvisa kuireza kutsvaya kubvisa muchese kuti pasavanikwe mhirizhonga mukati meemaelections yedu. So after maelections tichagara pasi yatinoti inaugural meeting yekutanga yekanzo yedu.
Sei zvakakosha kuti vechidiki vange vachinyorerana chibvumirano sechakanyorwa ichi?
Munoona panoitika mhirizhonga munyika dzose dzakawanda noti muZimbabwe chete pari nedzimwe nyika which it do vanenge vari pamberi tenhauriro dzacho kuti vanoshandiswa sematools or vanenge vari pa-forefront. So tinogara zvino takati aiwa ngatiingejei vechidiki vacho tivaonese zvakanaka runyararo tivadzidzise kuchinombori nyaro chipatina neNPRC evanational peace recording commission yemuzimbabwe even nana zet kuti tidzidzisane sevechidiki kuti varume nyika ino ndeyedu mirinjonga haina kunaka zvinodhaka hazvina kunaka ngatirespectanei zvisinei kuti ndevebato ripi because mayouths ndovana vanenge achitima matombo achipotsera achiita zvakawanda panopesa vanonga pane mhirizhonga so takaona tikava ingeja ivo tapiwa mvumo nevakuru vavo zvinova kuti nyika yedu yende ndeke tinofara kuti mapuresidenti emapatizi iwayo vakabvuma kushanda nevadiki vavo so tinovimba kuti pfundo yatiri kuvapa vechidiki iri kuchinja maonero avo iri kuchinja mafungiro avo uyezve iri kuchinja maonero avanoita mapolitical parties. We should learn to respect one another regardless of what different political affiliation. We are all Zimbabweans.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vamuchenje nekupinda muchirongwa chedu zvakare.
Tinotenda maita basa.
Manga makateerera kubva kumukuru wesangano re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje. Aiwa, vateereri, nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Mapurisa nhasi akandira vatsigiri vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change utsi hunokatyidza uhwo hwapindawo mudzimba dzevanhu vari pedyo nenhandare yeMamutse umo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vamiswa vari pakati pekutaura nemapurisa zvichinzi nguva dzakatenderanwa dzanga dzakwana. Svondo rapera, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakamboudza Studio 7 kuti vari kukurudzira kuti mapato asaite misangano usiku uye vachiti kana nguva dzakatarwa dzakwana vanofanira kutanga kupararira. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vanhu vanogara mumusha wakwasiski kwamucheke vange vasina kuuyawo kumusangano wavabatanidzirwa apo vakandirwa utsi hunokatyidza mudzimba dzavo. Vachamisa vachema-chema kuti mapurisa ari kuramba achivavharira kuita misangano yavo vachiti makuseni varambidzwa kuita mumwe musangano wavo muTowani Stadium kuChiredzi.
Kwandandiri kuChiredzi varamba kutiite rani muTowani Stadium ndokubva vatende munoita kuHippo Valley some 15 kilometers. What shocked them was that the stadium was full. Musango imom.
Vachamisa vavimbisa vagari vemasvingo kuti dhorobha ravo rinofanira kugadzirwa kuti rive guru sezvo ririro dhorobha rakatanga kuvakwa munyika uye rinofanira kuita mabhizimusi sezvo riri pedyo nenyika dzakaita seSouth Africa.
Tira chinhu chimwe chete kuti patinopinda toda kugadzira nyika yedu kuti iremekedzwe nekune dzimwe nyika. Nyaya yokuti nemaminerals 60 asi hatina mabasa is an insult. Maminerals hatinawo they are able kuti atinze mabasa munyika muno vekuSouth Africa vambouyawo kuzotsvaga mabasa muno vari kune dzimwe nyika vedu vadzoke muno. Vanhu vaziva kuti Zimbabwe ndo economy ine the strongest currency chinotanga kugadzirwa kuti economy inake mutungamiriri.
Vaendera mberi vachishoropodza kubudiswa kuri kuitwa zvicherwa munyika zvisina kuvandudzwa kuti zvizotengeswa vachiti vekunyika yechina vari kumora lithium kubhikita vachinokonzera kunyika yavo.
Mukoma anga atachauyawo kugadzirira kuno lithium isaenda isina kuprocesswa nebeneficiation. Mukoma akaitadza mukomana ndiye achagadzira. Mukoma akakuudzai kuno kuti achauyawo kukumudzai masvingo modzorerwa status yenyu as the ancient city of the country. Akaita dzamukoma mukomana ndiye achaigadzira. Saka ndinokumbira kuti kana muchida kuti dzorere nyika ino masvingo pakukura motraya mukomana.
Vachitaurawo parutivi pemusangano wemutungamiriri wavo vari kumirira CCC mudare reparamende mumasvingo eBen vaMartin Murairi vati bato ravo rikakunda vachapedza nhamo iri kusangana nevanhu munyika.
Imomo munenge muchiita kuti zvinhu zvose zvinge zvagadziriswa Roma tinenga tichiona kuti vanhu vose vaona mabasa tinenga tichiona kuti utano hwevanhu hunenga huri hwakagadziriswa kwete kuti vanhu vanoshaiwa maambulensi yekuti vaiise kuti vanhu vatengo vachiinda kuzobhadhara asi mapolitical parties achiwana kumari yekutenga mota saka ndo zvimwe zvatenga tichitarisa tina
izvi zvatsinhirwa nevari kukwidza kuita kanzera muwadhi 2 mumasvingo muzare shande uchiwara vati bato ravo rikapinda vachaita kuti vechidiki vawane mabasa
tiripo pano parali yedusarani yemasvingo tikufara netenauti yatikuona rodzo kuti vanhu vari kufarira chino ende weare confident to are going to win as TCC mashingo vachallenge sevanhu vari kuresi homusina watinosangana nawo but ndokuti kurana resi zvinhu zvatikuona tichiita overcome we are going to win.
Vashamisa vatiwo vakapinda vachasunungura mapurisa nemasoja kuti vasashandiswe nevemapato ezvematongerwo enyika vachiti vanofanira kusungunuka. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vange vari kukereke yeZCC inotungamirwa naBishop Nehemia Mutendi. Kereke iyi semakore ose yanga ichipemberera kurarama kwakaita vakaivamba Bishop Samuel Mutendi vakashaya muna 1976. Mhemberero idzi dzinonzi Zuva raSamere. Izvi zvaitirwa kuGokwe uko vaMunangagwa varumbidza chechi iyi nekuramba ichirangarira gamba rayo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatiendei kune umwe mutereri wedu. Makadiniko uko?
Makadini kumukoma Tanonoka Wande.
Ndiripo zvangu. Ndiri kutaura nani uye munoda kubetsegwa nei nhasi?
Zita ndinoitwavo Ostalos Chacha. Ndanga ndichikumbirawo kuvhunzavo nyanyanyanya nezvinhu tine zvatinonzwa zvichiimbiwa mumakerekemu zvichinzi umwe noumwe achanomira nezvake kudenga. Asi chandaida kunzwisisa nechokuti zuva tiri kurarama anaya pane zvinoitika zvakaita sekuti munhu anogona kufuridzigwa mhepo dzakaipa dzekuti anokwanisa kana kutouraya munhu asi kusiri kuda kwake, dziri mhepo dzinenge dzatumikwa paari kuti aite zvinhu zvakaipa. Saka ndaida kuziva kuti nyaya dzakaita dzidzidzidzi anonomira nadzo kudenga ndiani? Atumira munhu mamhepo kuti aite zvakaipa here kana kuti atumigwa mamhepo kuti aite zvakaipa? Zvakaidawo kuti ndimbonzwisisawo mutibvunzirewo kuvafundisa.
Ostalos, kukubetsera nenyaya iyi tabata Pastor Silvanus Mukoriro. Makadiniko Pastor Mukoriro? Betseraiwozve mutereri wedu.
Kwazwai, kwazwai mukoma Tanonoka Wande. Ndanzwawo mubvunzo wemutereri mukoma Ostalos Jacha. Chokutanga chinofanira kuzivikanwa chinotaurwa nebhaibheri kuna Ezekiel chapter 18 verse 4 neverse 20. Zvanzi nebhaibheri, mweya yose ndeyangu asi mweya unotadza ndiwo unofa. Mwari ndiwo muridzi wemweya watumira mamhepo nemweya wakunzi nemweya wauraya. Mweya yese ndeyamwari asi mweya unenge waita chivi ndiwo mweya unofa. Ndozvinotaura soko ramwari. Kureva kuti mubvunzo wamukoma Ostalos mubvunzo wakanaka uye mubvunzo utori nemhinduro kudhara.
Mhinduro iyoyo ndiyo yatiri kutoda Pastor Mukoriro, tiudzei zvizhinji.
Because vatopindura kuti mumwe nemumwe anonomira nezvake, ichokwadi mumwe nemumwe anonozvimiririra. Dambudziko hombe nderekuti kana munhu akasatora Jesu kuti ave Ishe namambo muupenyu hwake, kureva kuti Jesu vakutonga muupenyu hwake. Zvinoreva kuti Satani kana mweya yetsvina ine mikana wakakura wokutonga muupenyu hwemunhu iwoyo. Une mukana wakakura wekutuma munhu zvekuita, wekukondrola munhu achimuitisa zvinhu. Satani unokondrola munhu yeye achimuitisa zvaanoda kumuitisa. anokwanisa kumukonzeresa kuti aurai. Anokwanisa kumukonzeresa kuti akonzere kuvamwe kuuraya. Mweya unenge uri mauri hausi waMwari. Saka anotadzira Mwari zvichibva pakuti atungamirirwa naSatan kuzviita.
Tiendesei kuBhaibheri mufundisi. Tingazviwana papi mubhuku dzvene iri?
Tikaverenga Bhaibheri shoko raMwari kubva kuna vaGaratiya chapter 5. Mukaverenga kubva paverse 16. Bhaibheri shoko raMwari rinobudisa pachena kuti isu tinofana kutungamirirwa nemweya, kwete kutungamirirwa nenyama kuita zvinhu. Nokuti vanenge vatungamirirwa nenyama kuita zvinhu havagari ushe hwekudenga. So ukatusundira munhu mamhepo, watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani. Kana ukauraya munhu, watungamirirwa nenyama uye watungamirirwa naSatani. Saka zvinoreva kuti vakadaro zviri kunzi nebhaibheri havangadyi ushe hwekudenga. But mukatarisa kubva paverse 22, Bhaibheri rinozoti asi vanotungamirirwa nemweya vane zvibereko zvemweya zvinosanganisira kuzvidzora. Kurova kuti kana ndichinge ndatadzirwa nemunhu wandichatarisira kurova okuuraya, nyaya yangu ichava pakuti nokuda kwamweya mutsvene vandiri, nokuda kwaJesu ari kutonga mandiri, ndichazvidzora ndorega kurova munhu ondorega kuuraya munhu. But asi kana ndisina Kristu mandiri, ndisina Jesu mandiri, ndisingatungamirirwi nemweya waMwari, it means kuti ndiri kutungamirwa nomweya usiri waMwari unova mweya waSatani. Saka mweya waSatani uyo uri kukwanisa kundifuurira kuvenga hama yangu ndobva ndaitumira mamhepo kuti iuraye munhu. Mweya waSatani uyo unokwanisa kundifuurira kuti uraya munhu.
Saka nyaya ndeyei apa, Pastor Mukoriro?
Nyaya ndeyekuti ndiani mambo ari kutonga muupenyu hwako? Kana Mwari varivo vari kutonga muupenyu hwako, Mweya Mutsvene vanokutungamirira kunzira yakanaka, vanokutungamirira kumafuro manyoro, vanotungamirira mweya wako kunzira inozorora. Asi kana Jesu vasiri mauri, zvinoreva kuti saka une mweya usiri waMwari unova waSatani, uchakutungamirira kurufu. Nekuti Bhaibheri rinototi vanotungamirirwa nenyama kana kuti vanotungamirirwa nemweya usiri waMwari vanotungamirirwa kurufu, vanotungamirirwa kunzira inoparara. So isarudzo yakaitwa nemunhu yekusatenda muna Jesu inosiya achipinda mutsaona dzekutumirwa mamhepo kana mutsaona dzekuuraya. But Mwari unotonga vanhu vese ava nekuti mweya ndewake. Vanhu vese vari vaviri havatadza, uyu atumira mweya mamhepo, uyu auraya. Vese pamberi paMwari vatadza, saka vachatongwa nokuda kwezvivi zvavo. Saka ichokwadi, mumwe nemumwe achanomira nezvake, uyu achanomira nokutumira mamhepo, uyu achanomira nekuuraya. Vese vachatongwa pamberi paMwari.
Pastor Mukoriro, tinotenda zvikuru nemashoko enyu.
Ndatenda.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio enyu nemibvunzo yenyu kunhamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvanga zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Mumakwikwi echibuku Super Cup, Highlanders yarwa iyo Bulawayo Chiefs 6-5 mapenalties mushure mekuita mangange 2-2. Capes United yarwa Wange 1-0. Herentals yarwawo ZPC Kariba 1-0. Tochitarisawo imwe nyaya. Muri yenhabvu muZimbabwe haina mufaro nemafambiro ari kuita urongwa hwekugadzirisa nhandare dzenhabvu. Vakawanda vanoti vave kutyira kuti chikwata chavo chemaWarriors chingangotambira mitambo yacho kunze kwenyika, izvo zvichazovadhurira. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Mukuru weZifa Normalization Committee vaLincoln Tasa vanoti vari kutarisa siku nesikati mafambiro ari kuita gadziriso yeNational Sports Stadium nerufaro sezvo paine makundano e2026 World Cup ari kuuya. vanoti ishuwiro yavo kuti nandare imwe chete pambiri idzi inge yapera panotanga makundano akakosha aya.
We're very anxious because we've got the World Cup in November.
Takatarisa nemaziso matsvuku kuona kuti gadziriso idzinandare iri kufamba sei. Tine World Cup munambudzi, hazvifadze kutamba mutambo wekutanga kune imwe nyika.
Kunyange hazvo vamutasa vanoti vari kufara nemafambiro ari kuita zvinhu kuRufaro Stadium. Vanoti vachagara vachibatana nevekanzuri yeHarare pamwe neveSports and Recreation Commission kuona kuti gadziriso idzi dziri kufamba sei. Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vari kukumbirisa kuhurumende kuti dai yagadzirisa nhandare yeNational Sports Stadium.
Zvinhu zvinonyadzisa kuti tiwanike tichitambira mitambo yedu yenhabvu kunhandare yedzimwe nyika. Aiwa, izvi tiri kushungurudzwa nazvo.
Izvi zvatsimirwawo nenhengo yeWarriors Friends Club vaProsper Bebe, avo vanoti nguva iri kufamba vachiwedzera ivo kuti kuzotevera maWarriors kuZambia kana kuSouth Africa kunodhurira veruzhinji.
Tikumbiro kuti tavagadzira nhandare yedu zvokurumidza bhozi kuti tiende kuZambia zvisinotidhurira.
Pari zvino Zimbabwe haina nhandare kana imwe chete zvayo inokodzera kutambirwa nhabvu nechikwata chenyika mushure mekumiswa kweNational Sports Stadium neveCAF kana kuti Confederation of African Football. Asi mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzvare Eleta neNgomasha vanoti basa riri kuitwa muNational Sports Stadium vachiwedzera ivo kuti michina yematikiti yemagetsi yakatotengwa uyezve iri kutoiswa. Gurukota rezvemitambo muzvare Kesty Coventry vakavimbisa kuti nhandare yeNational Sports Stadium ichange yagadziriswa mitambo isati yatanga. Asi vakawanda vanoti hakuna zvizhinji zvaitwa muNational Sports Stadium zvinoratidza kuti nhandare iyi inokwanisa kushandiswa gore rino. Zimbabwe iuda kushandisa imwe yenhandare idzi makundano echan neWorld Cup mushure mekudzorwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa10 Chikunguru. Mumakundano eWorld Cup Zimbabwe yakaiswa mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Mitambo yeWorld Cup iyi iri kutanga munambudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Mapurisa okandira vatsigiri veCCC utsi unokatyidza kumasvingo achimisa vaNelson Chamisa, mutungamiri webato iri, kupedzisa musangano wavo. Bato rinopikisa redi UANC ragaita musangano nezuro kubuhera, uye mutungamiri webato iri Dr. Gwinyai Muzorewa vanoti nzvimbo iyi yakasaririra zvikuru. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Kit Dube munhau dzeIsindebele.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 13 kuNcwabakazi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Imkhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo.
Abakubandla leCitizens Coalition for Change bathi ibandla elibusayo libathwalise nzima.
Siyasiyayiparetha every ama-meetings, every rallies esikwenzayo, yikho esibakhuthaza khona both parties ukuthi you see after elections we are still brothers and sisters. So asikhampeneni kulokuthula kungaliwa kungalani.
Abakubandla leZANU-PF bayakuphika lokhu.
Hambe kahle kakhulu ngoba sibonga nje ukuthi umsebenzi wakhe ukuhlonipheka kakhulu ufana nomfowethu futhi u-Elvis. Bangamaqhawe laba fowethu bobabili.
Sebebekiwe abaqembu le-insimbi zezwane ababhubhe ngeviki epheleleyo. Zalethulela izemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Amabandla ancintisa kukhetho oluzayo agankaza ngamandla ezabelweni zonke sekusele insuku ezilijumi ukuba kuqhutshwe ukhetho olukhulu eZimbabwe. Amalunga ebandla elibusayo asabalele ilizwe lonke lapho abathembisa khona abantu izulu lomhlaba lingavotelwa kukhetho lolu. Umnumzana Nelson Jamisa ukhokhela ibandla leCitizens Coalition for Change ubesesabelweni semasingo emhlanganweni omiswe ngamapholisa ajike intuthu ehitshayo abantu basabalala. UJamisa ugcodoze kakhulu okwenziwe ngamapholisa amtshele ukuba isikhathi sakhe besesishayile yena esakhuluma labantu. Asenelisanga ukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyati obengaphenduli umakhalekhukhwini. Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okuhlangothi lwabatsha kubandla leCitizens Coalition for Change uthi baningi abakubandla leli abakhahlanyezwa ngabakubandla elibusayo.
Imikhankaso kwakathesi ibisahamba kuhle ngaphandle kwezigameko zokwethuselwa esizibonayo. Izolo sise Falcon Mine Ward 22 Enogo Area 4 i-opposition sivakatshele khona sisenza i-door to door sisuke lapho sesigijinyiswa ngalo lolu dlame esilwenziwayo yiZANU-PF. So siyakhampeyina sibili siyazama ukuncenga kodwa siyethuselwa abantu bethu bethuselwa okwakathesi sesithembele khona ukuthi mhla ka 23 August uNelson Chamisa uyangena. UNelson Chamisa uyathatha amatomu wombuso kuleli lizwe sibe lokuthula.
Umamlotshwa uthi bakhathazekile kakhulu abantu elizweni lonke jikelele abafisa ukuvota ngokuthula.
Izigameko zodlame siyazibona hayi kuphela ezansi emathebeleleni, izigameko zodlame sizibona eMashonaland kule champion lethu elibulewe yiZanu eChiretsi. Simi ngezinyawo akulanto enhle. Sikulindele besivele sikulindele ukuthi iZanu PF izakhipha iviolence sokusiya ekucineni kweelection ukuthi bethusele abantu. Okuhle ngalokho ukuthi abantu abakayethuki esiqinisweni ukuthi khonokho abakwenzayo kwekwethusela abantu kwenza abantu bafuna ukuthi iZANU PF iphume kungene ubaba u-advocate Nelson Chamisa asiphathe ngokuthula. So kwakathesi iMashonaland yonke alipheli ilanga alipheli usuku singezwanga isigemegeme sokuhlukunyezwa isigemegeme sokudatshulwa kwama-posters awe-CCC. Siyabona ukuthi tolerance yinto engekhoyo kuZANU PF. Ngiyabona ukuthi iHebert Chitepo School of Ideology ayibafundisanga abantu beZANU PF ukuthula lokutolerate abanye abantu abalembono etshiyeneyo. Abafuni khona ukuthi imbono etshiyeneyo ifike ezigabeni ngoba bajwayele ukutshela abantu ipropaganda lokutshela abantu amanga. So kwa kathesi siyazama ukuthi lathi njenge Triple C sesivele sesingenile ebantwini, sesihlele enhlizweni zabantu, siyathemba ukuthi abantu bazayenza okuyikho ukuzikhulula mhla ka 23.
Kodwa umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo wesabelo seMatebeleland North uthi kuthule zwi eMatebeleland North.
Kuhamba kuhle kakhulu my brother, kuhamba kuhle kakhulu kakhulu kakhulu. Kulokuthula elizweni, abantu bazikhampelela freely and akuhamba kuhle kakhulu kakhulu. Angikusho ukuthi kulama campaign.
Yes, sizokodwa kulabantu
ngama rallies nje kuphela for different parties ukuthi kulama campaign that akuthule thule okuthule kumangalisa elizweni. Yes.
Nilikwenze njani khona ngapho eMat North ukuthi ukhanye kungani kulokuthula kangaka?
Yeah, siyayiparetha every ama meetings, every rallies esikwenzayo. Yikho esiwakhuthaza khona both parties ukuthi you see after elections we are still brothers and sisters. So asikampeineni kulokuthula kungaliwa kungalani. Yikho esikwenza eprovince asozuze ukuthi akule incident ukuthi ubani kwajikidela ubani ubani and we have activated ijoke. Ukuthi vele ibe kusendayo ukuthi any muntu ofuna ukuthi kube lemsindo uzakhamuzi, those people they should be arrested and kuthule zizwe province.
Ye nxa sikhangela ke kule Nyamandlovu lebubi kulabanye amaplazini ngale bathi bangazani bayethuselwa ngamahovet bathi siyalikhipha lapha lingavele votele amanye amabandla ukuba kuzokwakwe
akuqalwa lokhu, akula muntu okhuluma lokhu ngaphandle kwamfowethu omunye upresident wenye opposition okhulumileyo nje mgceke ukuthi nxa engangena kuphawa uyaqalisela khonapho ukukhupha abantu emapulazini esitela abakhutshwayo. So kutsho ukuthi mgceke ukuthi untuthi yena engawini uzakhupha abantu abamnyama efaka amakhiwa not ama-ovid ngoba lo engakukhuluma khonokho siyamphosela phakathi imrelease after elections.
Ye masikhangela-ke ngamakampeni enu kumbe ngithi ngomkhankaso wenu livele litshelana abantu khonapho nxa libhotabhota
uyazi kathesi njengeruling party ezanu-P F upresident esilaye nge-4 years engenileyo akudingi ukuthi yena ekhampeni imisebenzi yakhe iyamkhampenyela upresident idini nangakho ngokutshintsha impilo zabantu la nge-economy esitshintshe ngayo zosi kuma-sanctions uyakwazi before ingena uba umnankakho bekulama-cues angapheliyo awe-fuel sewaphela bekulama-cues angapheliyo emabhenki sewaphela and ubone ne-infrastructure imigwaqo eyakhiwayo ithi umgwaqo wokuqala oqasa ukuwakha from Bed Bridge maswingo maswingo Harare Harare Chirundu ubone ukuthi ngumgwaqo onjani ukhangele yona ibhoda yona ngwayo ukhangele iparlamente eziyakhiweyo emadamden ukhangele ama-airport i-upgrading of i-Victoria Falls airport lejele erobert cabren mgabe airport ukhangele ukuthatha abantwana abaningi kobotsholotsho kobo-plumt lebhulawayo bebesifa behamba ngeganga ngenxa yokuthi bebe-aplaya amapasipoti amapasipoti engaphumi kade siwabe umnankakho udivolvile amapasipoti unga-aplaya only 3 days ipasipoti yomntwana isiphandle sekwase uzihambela egoleni zokwenzayo ephinde phendukele ize nxa ibona izinto ozilanda egoleni zingasebenzi. So kuningi izinto osezenzile elizweni kulula ukuthi ukhambe ngoba umuntu imisebenzi yakhe campaign.
Abantu abafika izigidi eziyizithupha 6 million bakhangelwe ukuba bazavota kukhetho oluzayo. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abafika phose 193 ababulewe ngumlilo owesabekayo eHawaii. Umlilo lo ubhidlize izakhiwo ezidlula inkulungwane ezimbili 2200. Inkokeli yokholo lesiKristu labanye bakwalenije lapho abakhulumisana khona labahluthuna intambo zombuso kwasuswa umnumzana Mohammed Bazoum esikhundleni. Amasotsha ahluthuna umbuso ayala ukubisela uBazoum esikhundleni kulandela isicelo senhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Mathe, kunjani baba?
Ngiyaphila Mthembu, ngabe linjani nabalaleli emsakazweni?
Hayi, siphile kakhulu. Akusitshela ngohambo lweni lolu eSwatini.
Mthembo, uhambo lwakomakhe lokuya eSwazilandi soluneminyaka mhlawumbe engathi emithathu baqala luqale e-South Africa lusungula ngoba ukhumbula ukuthi kube kwaba nezinhlelo ezabodudula into ezifana lazo nezozanophobia ezisenziwa ngabantu abangaqondisiyo ukuthi thina e-Afrika siyinto yinye, siyimbumba. Thina singabantwana bakomate sacala-ke uhlelo lokukhomba ama-Afrika ukuthi siyinto yinye, silonda umzila wabokhokho lapho bahamba khona. Khumbula umlando wakomate uthi usuka eSwazilandi uzowela eSouth Africa. Ma usuka eSouth Africa ukhona umzila obheka eZambia usiya kweleMalawi usiyawela eTanzania. Ihamba nesizwe sakomaseko kwabuya futhi elinyikule lahamba nozwangendaba ephuma ngaphansi kobukhosi bakwaNdwandwe. Kwazobuya-ke lobo bukhosi bangakito benkosi uMzilikazi, sokuphuma uMzilikazi naye waphuma futhi nesizwe sakomati esuka kwaZulu lapho kwakule ndunankulu khona eyayibizwa bethu ngugwabalanda eyayiyona eyayihangamele umhlahlandlela lwayo.
Singathi-ke eSwathini libone bani khona ngale fike lenzani?
Okokuqala kwaba nequla elahambayo layofika lisiyabona amagugu akomati khona ngale ngathi amandliza. So kunenkosi laphayana ebizwa kuthiwa ngumvimbi Mathe. Kodwa ukhumbule ukuthi kunesilo abantu bekusuka bekusise kahle. Kunesilo inkosi yamakhosi. Uma ngikhuluma ngenkosi yamakhosi ngeke ngikhuluma ngomswati wesithathu. Sokusiba nezinkosi kumbe ngithi ngakithi ngale banyelwe ngolimi esilusebenzisa ngakithi koBulawayo sithi izinduna iyakomathe ebizwa kuthiwa ngumvimbi Mathe. So kwakulowo mcimbi khona ngalo mkhulu kakhulu ohlanganisela eMozambique, iZimbabwe, Bulawayo, iSouth Africa, iZambia kanjalo nje.
Yes, singathi umcimbi onje ulincede ngani?
Uthembo wokuqala usinceda ngemvelaphi yethu singabakomakhe ukuthi sivelaphi. Mhlawumbe kunabantu abangakuzwisisiyo njenge-Afrika ukuthi siyintoni. Ubuye usisiza kulaba abasebejoyine wona ama-organization la afana nabodudula bona laba abangazwisisiyo ukuthi befunde bekubone lokhu. Ngoba kunebhuku esizolikhupha singabakomakhe, isizwe sakomakhe elizabe likhomba khona ukuthi siyintoni singama-Afrika.
Ake lapha besixoxa-ke lo Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcweti kwezama siko esintu. Siyabonga kakhulu Gobalanda, ungadinwa kusasa wami.
Ngiyabonga Mthembu, ngiyafisa lezi izibongo ukuthi ngabe ziyakwenza lokho.
Yebo, manje-ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Siyahlangana kuhlelo uvuselela umoya. Umtshumayeli wethu namuhla ngomnumzana Busani Sibanda.
Sibonge babunkomo labalaleli engiliphathele khona namhlanje nanku. Yini ingilosi? Sikhuluma ngani masikhuluma ngengilosi? Sikhuluma ngani masikhuluma ngesifunyo? Sikhuluma ngani masikhuluma ngedlozi? Yini umsebenzi wedlozi? Yini umsebenzi wengilosi wesiphunyo? Sikhuluma ngani masikhuluma ngezidalwa? Ngeke uzikathi ixo ezinhle. Ngizaqala ngedlozi. Liyini idlozi? Yini umsebenzi wedlozi? Idlozi ngumxhumanisi wethu thina esiphilayo labaphansi abangasekho, okhokho bethu abasezweni lomoya. Yilo elisitshela idlozi ukuthi okhokho bakhala ngani. Yilo elisitshela idlozi ukuthi bathini abaphansi. Yini okumele siyilungise ukuthi bakwazi ukusondela babaduzane nathi, bakwazi ukuba le-connection nathi. Idlozi elisityelayo. Idlozi libuye futhi liyakwazi ukudlulisa izipho zomndeni ezazikhona. Thola ukuthi isipho bantu bakethi kasiqhamuke esikayini. Isipho sibuya ku-bloodline nge-bloodline nge-bloodline kule zipho zalelo bloodline. Uthola ukuthi ngithi babethi ubungoma. Idlozi yile beyathathe lobo lidlulisele kulo elimphethayo ophilayo, lizodlulisa leso sikhwama sobungoma. Ayingenwe yidlozi, kuthiwa ungenwe yidlozi limdlulisele izikhwama zobungoma. Niyangizwa abantu bakithi abahle. So idlozi alisitsheli ukuthi umdala uthini, alisixhumanisi lomdala. Idlozi lisixhumanisa labaphansi, lisixhumanisa labokhokho bethu, lisitshela ukuthi okhokho bethu bakhala ngani. Yini okumele siyenze ukuze sibe munye labo khokho bethu? Lidlozi. Enenza kubuya isithunywa ngeke uzikathixo. Isithunywa kukabili. Okokuqala, ngeke uthi umnyama ube lesithunywa simhlophe. Ayikho lento enjalo. Isithunywa sakho sifana nawe. Isithunywa sakho sibuye emuva kokhokho bakho. Ngeke uthi umnyama ube nedlozi elimhlophe. Idlozi lakho ifana nawe idlozi lakho libuya muva ngokhokho bakho omkhulu bakho kusiyale ithunywa abantu baphiwe ngokungafani kulomuntu ophiwa isithunywa sokuthi mhlawumbe anakekele ibandla lakhe labantu abangu-1000 isithunywa sakhe sinjalo sicina lapho sikwazi ukuthi ungumthandazeli isithunywa sakhe sokusiba lo muntu i-bloodline iyakhethwa ombathwe isithunywa sezwe isithunywa esikhulu isithunywa sezwe lowo muntu ngumuntu omkhulu ezweni okumele umuntu wedlozi or idlozi likhothame kuye okumele lowo muntu onesithunywa esincane akhothame kuye ngoba lowo muntu owesithunywa esikhulu nguye othunyelwe to guide isizwe nguye othunyelwe to guide isizwe nguye ophathiswa isibane sezwe ombathwe isithunywa esikhulu isizwe asikwazi ukuya phambili without isibane sezwe isizwe asikwazi ukuya phambili without isibane sezwe umdala uyakhuluma but ukhuluma through ngesithunywa esikhulu kunombathwe isithunywa esikhulu nguye okumele alalelwe yizwe uma izwe lingamlaleli lo lelo zwe lisebumnyameni lihambe ebumnyameni yikho kunje ezweni silahle bona abantu okumele baguide isizwe yikho kunje ezweni lo ombathwe isithunywa esikhulu sezwe ukhona to guide isizwe ukhona ukuthi asitshele ukuthi uNkulunkulu uthini umdala ukuthi masenze njani umdala ukuthi masihambe kanjani umdala ukuthi kukuphi lapho kumele sihluse khona nguye lo ombathwe isithunywa esikhulu sezwe nguye nophathiswe isibani sezwe sibonge ihlo yezulu mfihlo engcwele mfihlo ehlambulukile mfihlo yokhokho siphe amehlo siphe lendlebe zikamoya uyakhuleka sibonga sithi zulu
lapho lizwe umnumzana Busani Spanda obekuhlelo vuselela umoya asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi untungamili nkumo
siyabonga kakhulu ke ntungamili nkomo sike sizwe ezabatsha Kwezabatsha namhla sixoxa lo Daniel Nxumalo ukhona ngale ke eMatebeleni North ukhuluma ke ngezombusazwe. Siyakwamukela kuhlelo Daniel kunjani ba?
Ah siyaphila Mthembo linjani? Hayi siphilile. Ah thina uhlupho esilalo esihlangana lalo yikuthi abadala bayatrethenwa ngapha emakhaya, especially emaplazini batshelwa ngokuthi lingavotela iTripC impi izavuka lizabona khona ukhano kwake kwenzeka kudala
balethusela besithini
ke saba lohlupho olukhulu kakhulu kuviki ephelileyo kuze kwahamba uMP kuleyo wadi uMP wethu esamfakayo kuwadi 6 oyisigoga ubehlukunyezwa ngale ngumuntu ongumama owebandla elibusayo besithi bona engavele iqhubeke ngokukontest emele iTripC ukuba ngukansila bazambulala so thina njengebandla asikhuthazi ukuthi khona singavotela ubaba uChamisa angene esihlalweni akasoza xothwe umuntu emaplazini kathuza xotha umuntu emaplazini ethi abantu baye ngapi so yilo uhlupho esilalo njalo badala lingavumi ukutrethenwa evotini uhamba uwedwa lingakuzwa ukuthi kulomuntu oyenza khona lokhu reportanini kumbe lisitshele sifake emsakazweni kumbe siyetshela amapholisa ukuze kukwanise ukuthi laba abantu babotshwe ngoba ngabantu abaxhwalileyo.
Ake siyabonga kakhulu ke lo nguDaniel Nxumalo ukhona ngale ke eMatebeleni North. Sehlulekile ke xhumana lalaba abalwa impi yenkululeko bekhona ngale eMat North. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weze midlalo uchibuku Super Cup. I Islanders inqobe iBulawayo Chiefs 6-5 sokuchaya imbekwa. I Caps United 1-0. Herentals 1, ZPC Karipa 0. Kusenjalo uJacqueline Ngwenya owadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints Queens kanye neIslanders Royals uthi usuza phakama umdlalo wenguqu wabesifazana ngemva kokuvunyelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba libuyele emidlalweni yomhlaba wonke jikelele. UJoseph Njanji usipha lolo daba.
Uje kuthi kuma khona kumncintiswano wokudinga intshanje zomhlaba jikelele kwamaziyo angamakhelwane abalisa eZambia kanye leSouth Africa kutshengisa ukuba leli Zimbabwe lalo lilakho ukufika kuleyo zinga njengoba selivunyelwa ukuncintisana lamanye amazwe.
Amankazana, i-women's football, thina esingaphamaniswanga ukususpenda kwethu iZimbabwe abana lathi sikhatshana. Singananzelela thina South Africa labana besidlala labo. So njengoba lathi sicela ukuthi sesikwazi sesibiseliwe. That is ya kona pana. Once si buye that I know what is what we can do it. Tina ezi ya makaza ni Zimbabwe siyakwazi ukuthi siyawenza. Sizafika kona pana lapha kona mama teams. Akulandi singase engasehlika ngoba vele besikhona pha. So ngiyabonga kakhulu ukuthi sesiphendukisiwe eBoreni.
UJake ngomunye wabesifazane abaqala ukudlala ibhola lenyawo ngesikhathi lisungulwa eZimbabwe.
Ngaqala ukudlala esikolo that was 1987 ngangu grade 7 khonapho. Kodza kungona ukudlala abafana. Ngathola isikhathi ngangidlala ngkhaya eclub emzilikazi with club. Sasidlala ukhamu tennis emagedini yesitudo. Ngasembizwa ucoach uSoso. USoso wasembizwa athi uya kuZimbabwe Saints utrainer abafana. Ngatrainer abafana nje ama-juniors kuZimbabwe Saints. Waya ngazi ngawa team emankazana. Ngadlala for a year kuZimbabwe Saints. From Zimbabwe Saints ngahawukela nguDumisani wahambisa kwaLinders. Ngadlala dlala ko-Eliza osikhangele. Onevi, osamkeliso, I can mention that abaningi ngoduli labana sadlala sibaningi oEvelyn Ntwambale.
UJake wekele ukudlala eseleminyaka engamashumi amabili lanhlanu ngoba esezithwele kodwa siwaphenduka njalo emdlalweni wenguqu eminyakeni edlileyo ubenguye okhangele amakawuso ukit manager ngesilungu owamaqembu abalisele Mighty Warriors kanye leLeyang Mighty Warriors.
Bekhe ngihenzo lwebhora ngasuka ngakuHighlanders futhi ngaba ngumanager wama-Royals ukuvula ukuthi ama-Royals ezidilile. Ngacela ehofisini ukuthi ngisicele ukuthi sivule ama-Royals. Basivumela abadala beHighlanders savula ama-Royals sayenza into zeirongsa ama-Royals ngazoyichiya sengisiya kuthelevision ngoba ngumanager wama-juniors television. Last year was the manager of senior team kade sam the administrator ema-ofisini ye-television. That is very in corner and I love football and I really love football. I wish bosiseli khona ibhora nalilidlala qinisani ibhora liyekele into zama-trucks.
EZimbabwe kalizake liyedlala kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba kodwa iqembu le-Mighty Warriors liki laphatheka kwimidlalo ye-Olympics eqhutshelwe kweleBrazil ngo-2016. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kwamanje sike singena kwezomculo-ke uThembi Nkosi Maveri Mpofu obekuqembule insimbi zezwane ubeke namhla koBulawayo. Omunye wakhe uElvis Mathe uphelekezelwe ngabantu abaningi kakhulu izolo eJolojo. Ababili laba bathabalala engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. Ukuze sizwe okwenzakaleyo namhla sixoxele lozinja ziyamluma umculi olodumo.
Hambe kahle kakhulu ngoba sibonga nje ukuthi umsebenzi wakhe ukuhlonipheka kakhulu ufana nomfowethu futhi uElvis. Bangamaqhawe laba fowethu bobabili. Ngicabanga ukuthi abakwenzileyo okwabo abakulandele emhlabeni bakwenzile babonisa umhlaba ukuthi bangamaqhawe. Ingakho nokufihla kwabo kube nokuhlonipheka kangaka nabantu baphuma ngendlela emangalisayo.
Yakusitshela ukuthi-ke uMaveri bambeke ngaphi namhlanje?
Luveve. Sibuya khona njengamanje hayi bephumile abantu bekhombisa inhlonipho nokumthanda nokujabula futhi ukuthi impilo yakhe siyayicelebrate ukuthi ube ngumuntu kanjani.
Yes, singathi kuyiwa phambili ubonana insimbi zezwane zizaqhubekela phambili kumbe kuyahamba njani?
Hayi ziyaqhubeka masingaqina nje emthandazweni ukuthi uBrema asheshe aphume esibhedlela alulame simqinise nathi singabanye abaculi sibanikeze ithemba. Umsebenzi uzoya phambili. Ngakulinganisela neSoul Brothers wahamba ubaba uMasondo wayenguyo leader phambili esenza yonke into kodwa-ke iqembu nanamhlanje liyaqhubeka ogandaganda bakhona. So nakhona insimbi zezwane akukho okungavimba ukuthi lingaqhubeki lizoqhubeka. qhubeka iphembu ingoma zoqhubeka dlala yabantu nje abaqhubeke besupport umculo wakithi indlela abasikhombise ngayo besukumela into yamaqhawe kithi ngiyafisa ukuthi namhla na mangabe besaphila abantu beqhubeke futhi bebakhombisa uthando abaculi ngoba abantu sibonile ukuthi abantu bayasithanda ngaphandle la.
Sike sizwe kolampo ke silokhu silidlalela ke umculo weinsimbi zezwane kulabantu abathumezile sibili imlayezelo omningi kakhulu. Siyabonga kakhulu ke kuFacebook page yethu PO Indebele, kulo Precious Patricia Johannes othi rest in peace mashaha, siyalithanda kakhulu. Nomagugu Mabhena Nyathi uthi yebakithi saphelwa ngabafana bethu sikhangele. Kuzobuya ke uSinini Bhango uthi liyasebenza kakhulu, sibongelo Ezra Jesus Panda ngomsebenzi wakhe akade sitshengisa khona kuFacebook. Zandile Mthunzi uthi bebekunzima sibili, inhliziyo zethu zidabukile. Uphilani Moyo uthi hey bakithi kubi lokho kwehleleke amajaka akithi, silusizi kakhulu. Nanziwe Ncube uthi bulawa muhle Mthozo omuhle bayethe G uthi hayi ke silahlekelwe. Sihle Phiri uthi ke kuzima abantu abafana bethu sebehambile. Lapho ke lizwe okade khuluma ngozinja siyamluma ke ebalelisa amajaha la abhubhileyo. Singakehlukani isihlobo sikasikhangele ebezigokela namhlanje. Abakubandla lesizisenzi Coalition for Change bathi ibandla elibusayo libatholise nzima endaweni zonke zelizwe. Abakubandla lezanu PF bayakuphika lokhu. Sebebekiwe abakuqembu le insimbi zezwane ababhubhe ngeviki ephelileyo. Ye lingakhohlwa njalo ukuthi lisixhume kukheli yethu ethi Studio 7 at voanews.com. Nilakho njalo ukusithumelela ke imlayelo indayizelo yenu etshiyeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Yes, sigqiba lapha ke uhlelo lwethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.